Aya ndiwo maungira anorova nzeve panguva iyo munhu anenge achifamba mune dzimwe nzvimbo mumaguta muZimbabwe. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti vanhu vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vari kurarama nekutengesa zvakasiyana-siyana munyika. Mazuva ekare vanhukadzi ndivo vaive vakawandisa mubasa iri. Vanhurume vari vashoma-shoma uyezve vari vaibva kuMozambique avo vakadzokera kunyika kwavo. Asi iko zvino zvinhu zvasanduka sezvo vanhurume vawandawo zvekare vachitengesawo muriwo nematomati nezvimwe zvakadaro. Vakawanda vavo vane nhoroondo dzakasiyana dzakapa kuti vaite basa rekutenga nekutengesa zvinhu. Vashoma vavo ndivo vasina gwaro reO-level, asi vakawanda vacho ndeavo vakasvika A-level, vamwe vacho vaine madhigiri kana madiploma kubva kuzvikoro zvepamusorosoro. Vamunyaradzi muchena ndimumwe wavanotengesa pana Chinoi Street naKwame Nkuruma mushure mekubviswa paTown House mukutanga kwemwedzi wapera.
Ini ndakadzidza Mount Pleasant, chakaita kuti ndiite zvekutengesa nechekuti hakuna mabasa. Saka ndakaona kuti ukazviriritira uchizvitengesera zvinhu zvako zvinenge zvinobhadhara, ndichikuchengeta mhuri yangu.
Mumwe anorarama nekutengesa muzvari Rhoda Machingauta, avo vane makore ekuberekwa makumi matatu nematatu, vanoti kutengesa munzira kwavabatsira zvikuru muupenyu hwavo.
Ndaive ndakaroorwa nevana vaviri. Murume akanditiza ndokundisiya nevana. Ndakati zvechipfambi kwete, ndokusadza zvekutengesa mabhero. Handisi kuchema, ndiri kukwanisa kuriitira mhuri yangu.
Munyori mukuru weNational Education Union of Zimbabwe vaMathias Guchutu vanoti hurumende yeZimbabwe ine mhanza yokuti vanhu ava vakasarudza kuita zvekutengesa pane kuita zvemhirinyonga munyika.
Vanhu vese vade vaisori vasina zvavari kuita, vadenge vachingofamba mastreet ese vachingotsutsumwa vachingotuka hurumende kuti hapana zvavari kutiitira vakagozodai vakadai, asi noti pane zvavari kubata.
Vanotengesa vacho vanoti kamari kashoma kavari kuwana nekutengesa zvinhu kari kukwanisa kuisa chekudya patafura kana kukwanisa kuendesa vana kuzvikoro zvekanzuru, izvo zvine muripo wakati derirei. VaZebhedhaya Daka, avo vane makore makumi maviri nemasere ekuberekwa, vanoti vari kuwana mari yakawanda pamwedzi wega kudarika vakawanda vari kuenda kumabasa avo vari kutambira mari inoita iyo mazana matatu nemakumi masere emadhora pamwedzi.
Pazuva pamwe randinenge sinyatsofamba zvakanaka togona kunge tichiwana kana kuti $30, asi zuva rinenge zvinyatsofambawo zvinhu zvakanaka tenge tichiwanawo kana kuma $60, saka toti zviri nani zvokuti zvinhu zvinenge zvichitifambirawo.
Asi chavari kushuwira ndechekuti kutengesa munzira kusimukire zvekuti vakwanisewo kubatsira hurumende yavo kubva mumadhaka ezveupfumi hwairi pari zvino. Vamuchena vanoti vangade havo kubvisa mutero kuhurumende pane kupa vekanzuro avo vari kuvaripisa mazimari mazhinji asina chaari kushanda. Vanoti hurumende inofarira kupa vanotengesa marezinesi kuti vakwanise kutora mutero wavo pamunhu wega wega.
Kanzuro haisi kusenzesa mari nemazvo. Hurumende zvainoita zvese zvinooneka zvinenge zviri pachena. Ngavati munhu wese anenge achitengesa ange aine license, aine chitambi chake, uri panzvimbo pako paonengwe uri, zvinenge zviri zvinooneka zviri pachena zvakajeka.
Vekanzuru vari kubhadharisa munhu wega wega dhora rimwe chete nemasenzi makumi mashanu pazuva rega rega kuti vatengese zvinhu zvavo. Vatinotenda mukungate avo vanoshandira pakopa kabhana vanoti vekanzuro havasi kushandisa mari iyi kuitira kuti vanotengesa vashandire pakachena.
Nokuti kanzuro haisi kukwanisa kusenzesa mari yedu zvakanaka, futi vari kuimisiyuza plus mafines avo akakurisa kudarika ehurumende.
VaGuchutu vanoti hurumende inofarira kuita ongororo yakadzama nezvekutengeswa kwezvinhu munzira. Vanoti vanotungamira nyika ava vanofanira kugara pasi nevanotengesa ava voona kuti chii chingaitwe kuti vawanewo mari kubva kuvanhu ava pane kuvamhanyisa mazuva ese ese.
Ngavachibata zvimwe zvinhu zvinozikamwawo nechi hurumende iwane chainodiwo chainowana. Even kaita kapesendeji kaeveryday, kaita kapesendeji kana kuti tapame kewiki, kana kaita kapesendeji kana kuti tapame kemwedzi. Saka isinoti vanhu ndavagarirwe navo pasi ka vanyatsotaurwa nzwa toda kuti tuite nemi, toda kubva apa kusvika apa.
VaGuchutu vanoti Zimbabwe inofarira kudzidza kubva kunyika dzakaita seChina, idzo dzavaka upfumi hwakasimba kubva muvanhu vanoita zvekutengesa.
muchirungu vanyasara kuti regularize voita regularize yove informal sector bozi uku ndo kwakatanga kwese mukaenda kunana China mukaenda kunana India kupi kupi ndo vakatanga vachingoitawo zvinoona tomatis zvezvende like topesera zvinoya mabig industry yakatanga hairi inotanga iri kudiki kudaika yoita small scale yozoita big industry
asi vanotengesa vacho vanoti izvi hazvikwanise kuitika vatirasa ivo nzvimbo dziri kure neveruzhinji dzavakaiswa kuti vaitire basa ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.